kavatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri mwisi wemuvhuro kurume 30 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonda Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Panenge pane kunzwisisana pakati pebato rezvematongerwo enyika nehurumende zvichitevera kubudiswa kwegwaro rehurumende pamusoro pemashandisirwo emari muZimbabwe kana kuti monetary policy. Kwemazuva makumi maviri nerimwe anotevera, hurumende inenge isingabvumidze vanhu kungofamba-famba kana vasina basa rakakosha ravari kuita. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubudiswa nehurumende kwegwaro idzva rinotsanangura kushandiswa kwemari munyika kana kuti monetary policy, ichiti mari yekuAmerica inogona kushandiswa nevanhu munyika. Sangano guru rinopikisa reMDC rinoti vanhu vagara vachishandisa madhora ekuAmerica nekuti havavimbi nemari yemabhondi kana kuti madhora ARTGS. Vanoona nezvenyaya dzezveupfumi muMDC vatapiwa mashakada vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokurudzira hurumende kuti kudzorwa kwekushandisa mari dzekunze kuitwe nenzira iri pachena kuitira kuti isave nzira yehurumende yokubatsira madzisahwira ayo kuwana mari yekunze veruzhinji vachiishaya.
Takanzwa Reserve Bank of Zimbabwe yakubudisa mazvirongwa zvitsva nenyaya yavo yemonetary policy statement. Chimwe chirongwa chavakataura nezvacho ndechekuti United States dollar yakwanisa kutenga muzvitoro pese pese kana uinayo muhomwe mako unokwanisa kuishandisa. Izvi ndinoona sokuti vakatozotedzera kana kuterera zvataitaura seMDC kuti vanhu muZimbabwe vaakutoshandisa dhora nakudhara nokuti havana confidence nebhondi kana kuti RTGS. Saka waiona kuti pese zvapo waingochajwa reUnited States dollar. Saka isaigara tichingotaurira government kuti madii kudzora United States dollar sezvo zvanga zviri panguva yainclusive government.
Kana muchiti hurumende yakakopa zvamakagara muchitaura sebato reMDC, chamunoshora apa chii vamashakada?
Chandinoona chingabatsira ndechekuti kudzosa dhora nezvipenga zvipenga yatoti piecemeal measures hazvibatsiri. Vaifanira kuti vachibhadhara macivil servants nemaus dollars zvese zvotongoshandisa ma-US dollars so that todzoka kumultiple currency ndokuti tive nemitengo yakadzikira zvinhu zvinge zvakagadzikana. Hatidi kushandisa ma-US dollar nezvipenga zvipenga, ngatiite iri holistic approach ichinguva iyo currency yadzokera mumati basket system.
avo vange vari vanoona nezveufumi muMDC uye vari mumiriri weHatfield muparamende vatapiwa mashakada vari parunhare kuHarare neStudio 7 vachitaura nenyaya imwe cheteyo umwe wevatungamiri vebazi reZANU-PF kuCanada vaArnold Mugadla vanoti zvinofadza kuti bato reMDC rinotambirawo gwaro iri vachiti izvi ndezvekuti vanhu vemuZimbabwe vakwanise kuwana zvavanofanirwa kuwana nemari yavo vachiti izvi hazvisi zvematongerwo enyika asi zveupenyu hwevanhu.
Inini ndinoti izvo it was long overdue kuti izvo mari tikwanise kunge tichisendesa mari dzedzimwe nyika nepamusana pekuti izvo nyika yedu yanga iri economically dead completely, saka nekuti izvo tikwanise kunge tichisenzesa mabhondi ayaya anga achiombera vanhu vemabhizinesi kuitira kuti izvo kana vava kuda kunotenga havaikwanisa kunochinja mari kuti vaende kunotenga kune dzimwe nyika, because most of the stuff we are bringing munyika yedu yeZimbabwe tinozvitenga through foreign currency. Zvimwe zvinobva kunana China, zvimwe zvinobva kunana Dubai kunechi, but bond redu ranga risiri an exchangeable amount money yekuti izotogona kuchinja mune dzimwe nyika. Saka the idea yakauya negovernment, it was long overdue to help out the business people so that they can be able to bring in stuff muZimbabwe so that vanhu vakwanise kuwana zvinhu zvavanoda.
Mari iyi inobva kupi kana takatarisa kuti zvemabhizinesi nemaindastri muZimbabwe hazvina kunyatsomira zvakanaka, mari yekunze iyi inopinda sei muZimbabwe?
I think the whole idea is to come out through isusu vanhu vari mudiaspora, mari dzatinge tichitumira ikoko. I think that's where they will be able kuwana mari so that they give inject capital into some other businesses vanoita. So I think if the government look into that kutizo kana paine mabusiness people vada kuborowa mari, they use mari isusu yatinotumira isusu semadiaspora, mari remittance yedu ayi, and then they can use them to lend those companies so that they can have capital to start over again.
Munoona sekuti Zimbabwe ingakwanisa kuzviita zvese izvi here, nekuti pane nyaya yekuti vanhu vanoshanda vashoma munyika, vazhinji vacho havasiri kushanda?
There are two things zvinogona kuitika, zvinogona kusaitika, but what is really needed is to the government to put in place policies which allows those kind of things to happen so that also kana patanga ku kana pale income generating ye foreign currency mari atenge tichiuza yakupinda munyika, jobs will be created because we are able now to open my industries atanga tirikutadza kuvhura nepamusana pekuti mari atangichishandisa it was not usable in another country. So I think it can happen, but it only needs the government to be serious and to make sure kutizo all that they have done it's implemented correctly, and there is no way transparency is the most important thing. The government have to be transparent. The minister, we have to hold the minister of finance to account at RPC.
Avo vange vari umwe wevatungamiri veZANU-PF kuCanada vaArnold Mugadla vari parunare neStudio 7. Vakazvimirira voga vanoti vanomboshungurudzwa zvakanyanya nemauto nemapurisa kana paita zvitiko zvakadai. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vatori venhau vanenge vakachengetedzwa.
Palockdown yakadzikirwa naPresident yemazuva makumi maviri nerimwe chete, vatapi venhau vemakambani akasiyana siyana kusanganisira vatatu venhau vehurumende vacharamba vachishanda sezvavanosungoita mazuva ose nokuti toda kuti varambe vachigadzira manewspaper avo vachitepfenyura pamaredhiyo nepamatv saka vashandi vavo ndo vaya vatiri kuti maessential services vacharamba vachienda kumabasa avo sezvavanoita mazuva ose kuitira kuti nyika igowana ruzivo ndofunga purezidendi vakajekesa kuti veinformation nevehealth ivavo vanofanira kushanda pamwe chete saka isu ministry of information tinoshanda pamwe chete nemajournalist saka tichavabvumidza kuti vaite basa ravo semazuva ose
asi pane zvavanosungirwa kuita here
vanofanira kunge vakapfeka zvinoratidza kuti vatapi venhau kana vachigona kufamba nemotokari dzine mucherechedzo wemapepanhau kana maredhiyo kana matv station avanoshandira izvozvo tinozvikurudzira kuitira kuti vachengetedzi vemurayiro vemutemo vakasire kuvaona vavaregedze vachiita basa ravo semazuva ose
mutevedzeri wegurukota rezvekubatswa kwemashoko vaine chimutodi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 tichiri panyaya iyi vanhu vakawanda munyika vanoti vanogona kuziya nenzara vari mudzimba nekuda kwekuti vanorarama nemabasa emaoko uye havana chikafu chavangararama nacho kwemazuva makumi maviri nerimwe pakubvutwa mutungamiri wenyika mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 tichiri panyaya iyi vanhu vakawanda munyika vanoti vanogona kuziya nenzara vari mudzimba nekuda kwekuti vanorarama nemabasa emaoko uye havana chikafu chingavararamisa kwemazuva makumi maviri nerimwe pakabvunzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi nemusi wechishanu vakati Zimbabwe haisi kuzotevedzera zviri kuitwa nedzimwe nyika zvekupa chikafu vachiti vanoita zvavanokwanisa
ichokwadi kuti mitengo yezvinhu zvakawanda yakwira kubva pakataurwa kunzi nyika ichange yakavhara musi wemuvhuro zvikuru sei zvinhu zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva chingava chikafu nezvimwewo zvavangada kushandisa zuva nezuva
asi kuti dambudziko iri risanyanyoremera zvikuru varombo munofunga kuti pangadai pakaitwawo sei nehurumende kana kuti zvii zvimwe zvingaitwa
kuti hurumende yedu hatina atingati madatabhase kune dzimwe nyika kwava nemadatabhase hurumende dzanga dzaakutiwo kune varombo kune vanhu vakaremara nevamwewo vanenge vatipurei vanga vachibatsirwa nezvavanga vachibatsirwa nazvo kubudikidza nemadatabhase atinenge tinawo saka izvi zvinotikurudzira kuti tinge tichigadzira madatabhase iwawo kuti hurumende ikazoti vanhu ngavamire kuenda kubasa ivo vanhu vachirarama zvehwakumukwaku vonzi ngavaregere kuenda kubasa kwemavhiki matatu zvinhu zvinokwanisa kuvaremera zvinhu zvinokwanisa kuita kuti vapedzisire vafa nenzara saka vanokwanisa kusafa nechirwere chacho chatiri kudzivirira asi vanokwanisa kuurayiwa nenzara
pakadai apa tiri kuonawo ka kune dzimwe nyika dzakaita sana Italy vanhu vachinzi chimbomirai kubhadhara mari dzemitero kana kuti marenzi makanzuro anofanira kubhadharisa vanhu here nezvinhu zvaakuitikawo muzimbabwe
ndofunga panenge pachingoda mushandira pamwe kana kuti mubatira pamwe mabhizinesi ane zvinhuwo zvaanokwanisa kuita makanzuro anokwanisa kubatsiridzawo nekutiwo mitengo yezvinhu isakwire kana kuti vanhu vambomirawo kubhadhara zvikuru sei nekunzwisisa kuti vanhu vachona havana kwavari kukwanisa kuwana mari yekubhadhara zvinhu zvachona izvozvo saka zvinhu zvinenge zvichida kuti mabhizinesi havasi makanzuro chete haichinyaya yerendi chero tingangoti zvinhu zvakada kuita semafoni ekufonesa taitaiwo kupinda padande mutande ramasaisai nekuti kana vanhu dzimwe nguva vakushandira kumba zvoreva kuti vakudawo masaisai zvakanyanya vanhu vanenge vachitumirana mari nedzimafoni saka zvinhu zvese izvozvo mabhizinesi anokwanisa kugara pasi voonawo kuti vangabatsira sei vanhu kuti zvinhu zvisazonyanya kuvaremera apo nguva yavanenge vasingakwanisi kuti vashande vachiwana chouviri.
Vezvitoro vakawanda vari kudhurisa zvinhu. Ongororo yeWorld Food Program inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
kuisika ati